tambira se donzo rakanaka nyaya yekuti nyangwe kuri kunzi munhu apara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwepuraizi inenge ichito destroya property nokuti property iyo ikadestroya kana ringiri ziri ziri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa aifanira kunge ichitumudzira nyika kusvika musuva rinopera zira yakanaka pano kuti ikambirwe kupaizi naizvozvo uyezve kana mota iya yakandirwa kupaizi mukana wayo wekuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kuputsika mukati imo mune yatoti human capital vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo vanhu vanotungamirira dzimuri vanenge varimo ukaona yadonha paparara vanhu kanti vanhu vakwara naiyo mota yacho ichiparara zvinoratidza kuti isusu senyika tinenge tatodzokera kumashure.
Zvinonzi mapurisa aitiwo imi vanhu vemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu
nyaazvaizvo zviri zvinhu zvokuti munhu yaanga achiita mutsikanzwa kana chii asi senyika nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndiye munhu as an individual inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iye kubudirira kwayo ndokubudirira kwenyika saka tine tatoti chinhu chenyika chaparara nzira iyoyo yanga ikatiomera zvakanyanyisisa zvokuti paikanzwa maspice achiparadza midziyo yatingati isusu kana vava kutaura iyo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property asi ndovandingati kwazvaibva ikoko saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aratidza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo
spike ndirori rinonzi rabviswa mumigwagwa zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi
isusu totitotarisira kutoti kana zvasaizvozvo isusu vemakombi totedzerawo mitemo yekuti iwo mapurisa kushanda kwavo hakuvaremeri nekuti isu teitedzera mitemo
vamwewo vari kuti pamwe maakuzoita madiro ajojina nekuti zvabviswa zvinotarisa vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu
hachisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitezwa semaonero andaita dai zvaikwanisika kuti minister of local government yotora marutsi ega ega anoenda makombi achibuda tikati muguta reHarare kana kuti achibva mubhulawayo achibuda mubhulawayo achibva mukwekwe achienda malocations akasiyana siyana zichipa muenzaniso tingati Harare Chitungwiza kana kuti Harare ening city Chitungwiza city mufakosi kana kuti city mabhuku tafara unonzi moitwa maassociations yemarutsi handizvo maassociations iwayo anenge aregistered nesiku minister of local government achizikanawo minister of transport achizikana nemalocal authorities vanhu vopinda mumaassociations iwayo honzi vese the must be affiliate so that kana hurumende kana chinhu chainotaura inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo uteedzere.